I get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro, chivabu 24, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe Zvimba voudza mhuri yamushakabvu Robert Mugabe kuti ivafukunure kuti vanovigwa paHeroes Acre, asi mhuri yavaMugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano rakazivisana nechirwere COVID-19. Vofa nekutadza kuenda kunorapwa kuItaly nekuda kwekutadziswa kufamba nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC Alliance vaObey Stole vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, zvasiya vanhu vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu, kana kuti 1586. Vanhu vatatu chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose huri pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevaviri, kana kuti 38,682. Vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 36,453. Vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 36,453. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 632,496 vabaiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano, vave zviuru mazana maviri zvine makumi manomwe nevasere nemazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 278,537. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamirioni gumi kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ishe Zvimba vaudza mhuri yavaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavafukunure kuti vanovigwa pamarinda eHeroes Acre, sezvo kuvigwa kwavakaitwa pamba pavo kwaZvimba kuri kutyora tsika dzechivanhu. Asi mhuri yemufi iri kutsika madziro ichiti vakavigwa pavakasiya vataura kuti ndipo pavanoda kuradzikwa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachizivisa nezvemutongo wakapiwa namambo Zvimba mushure medare rakagarwa svondo rapera pasina hama dzavaMugabe, chikonzi chamambo Stanley Mondoro chazivisa kuti pamusoro pekufukunyurwa nekuvigwa zvakare kwemutumbi wavaMugabe, mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakanzi varipe mombe shanu nembudzi mbiri sezvo vakaita zvisiri pamutemo nekuviga vaMugabe pamba pavo kwaZvimba. Amai Mugabe havana kuenda kudare kwamambo Zvimba kwavainge vachovedzwa svondo rapera nemusi wa20 chivabvu sezvo vari kunyika yeSingapore, uko vari kunzi nemuzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vari kurapwa. Amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vaMugabe pamba pavo, izvo zvisingabvumirwe netsika yemaZvimba. Mutauri webato re National Patriotic Front vajelas mawarire varipedzwo nemhuri yavamugabe vati zviri kuitwa kushungurudza madzimai.
Pane chaunga chevarume vaita iya inonzi pachirungu gang up kurwisana neshirikadzi. Ini ndiri munhu akagara navamugabe vatandaniswa naivo vanhu vaakuda mutumbira wavo. Ndine zvavakanditaurira zvakati wandei maererano noukama hwanga hwava pakati pavo nenhunzvatunzva idzi dzakavatandanisa kubva pachigaro neku. Vamugabe vakabuda pachena muna March 2018 last interview yavo yavakaita muna July musi wa 29 July 2018 vachibuda pachena kuti vanga vari munhu vanga vachishungurudzwa nekahurumende kemusengabere kava munangagwa. Vakataurazve kune vaiva padyo navo panguva yavanga vatandaniswa neku kuti vanga vasingadi kuvigwa pairoseka.
Hama yavamugabe vaDominic Matibiri vanoti mutongo wamambo Zvimba vanove hama yavamugabe kutungana kwembudzi sezvo amai Mugabe vasiri ivo vakaviga vamugabe.
Zvakamira mhuri yakwakariga mombe kana kuti mhuri yakwamugabe handifungidzire kuti vamugabe nhasi vangazi vacherwa mapfupa avo aende kunational inosiyika ende isusu takagara pasi tikataurirana kuti zvino zvaita mufi akatiyana kuvigwa kwakutama kunove nhumo dzanzwa amai vake vakona
nyetsimbo inonzi iri kudiwa neavo vari kuda kufukunyura mutumbi wamugabe vamatibhiri vanoti tsvimbo haisi muguva asi vanayo semhuri. Imwe hama yavamugabe vaGibson Jenami vanozivikanwa samambo Katiza Gombo vanoti mutongo wavari kuziva ndewaamai Mugabe sezvo wakagara uripo pamasamanisi.
Ya ichokwadi ichocho nokuti pasamoni ndofunga makanzwa kuti mambo vanga vakatopa jajimendi kudhara wodzi chivanhu chinogara chiine jajimendi yacho chero munhu ukamubeedza asi jajimendi inenge ichitozivikanwa kuti mhosva iyi yechivanhu zvinoripwa sei. Saka pasamoni paya akataurwa kare.
Mumwe mugaro wekwaZvimba vaata Changara vanoti zvekufukunyurwa nekuviga kwavamugabe hazvina basa, hurumende ine basa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Zvingori pachena kuti pane zvavari kuda, pane zvinhu zvamugabe zvacho zvatiri kuziyawo isusu tizvi.
Patabvunza mutauri wehurumende vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko kuti hurumende ichaita sei nekuvigwa kechipiri kwavamugabe kumarinda eHeroseka, amai Monica Mutsvangwa vati tivatumire mibvunzo iyo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
Ndichimirei makwekwenzi enyu amunawo ndimaona kurumai watanozokupindurai.
Asi vachinyora padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati hurumende haiite zvezvipini. Tavatumira mibvunzo kuti vatsanangure zvizere asi vanga vasati vapindura. Asi gweta Dr. Alex Magaisa vati ishe haana masimba ekuti munhu afukunurwe.
Havana simba iroro. Hapana pandati ndamboona panonzi madzisi ane simba rakadaro pamutemo. Zvinoitika ndezvekuti kuzvarwa kwemunhu nokufa kwemunhu zvose zvinotarizwa pamutemo. Ndosaka kuine inonzi Birth and Death Registration Act. Kune mutemozve unonzi Burials and Cremations Act. kozeta mtemo umwe unonzi Symmetries Act. Mitemo yese iyo hii pana hapo panaona panonzi mazishe kana masabuku kana vapi vane simba rokuti munhu afukunurwe agonzi akunovigwa kuHeroes Acre. Ikoko kuHeroes Acre ikoko futi kunotori nevamwe vane simba reikoko. Ndosaka zvichinzi National Heroes Act. Munhu ane simba rekuti anovigwa apa ndi president wenyika, haikona ishe.
Nyaya dzavamugabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvigwa kwavo zvinhu zvakanetsa zvekuti vakatozovigwa mushure memasvondo matatu vafa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mangwana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kukomekedza zviri pamutemo chiumbwa chambuya nehanda icho chatove panzvimbo muHarare. VaMnangagwa vakazivisa kuti izvi zvaizoitwa pazuva reAfrica Day apo vaitaura pavhiki rekucherechedzwa kwemagariro netsika dzevanhu kugokwe nemusi wechishanu. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopichisa reMDC Alliance vaObey Stole nasi vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro mushure mekugara mujeri kwemazuva makumi maviri nemasere vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Mutoriri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Gweta ravaStole vaobheshava vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapuwa beyu nhasi nedare guru High Court naamai Charehwa vakanzi iwo vabhadhare mari inokwana kuita 5000 RTGS kwamabharani wedare kudare ramagistrate court. Zvekare vasungirwa kuti vanofanira kuzvitaridza kumapurisa chishanu chega chega chekupera kwemwedzi pakati penguva dza 6 mangwanani na 6 madekwani. Vasungirwa zvekare kuti vagarire kure nevafakasi mukati menyaya yavo.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vachadzokera kudare mazuva mashoma ari kutevera, asi vati zvakare vaStole vafara nemutongo waturwa nedare nhasi.
Chakadaro tichange tichidzokera kumatare edzimhosva navo musi wa 28 May chishanu chatakatarisana nacho ichi kuti tinzwe kuti trial yavo iri kutanga nguvai.
Hurumende inoti vaStole vakaita zvisina maturo pavakaratidzira nevamwe vavo avo vasati vabatwa panew government complex musi wakurume 1 gore rino, vachiti imwe nhengo yeboka ravo vamakomborero haruzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika vasunungurwe. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare repamusoro, mumwe mutongi wedare iri vasiyavona Musvitu vati vachatora mutongo wavo pazuva ravasina kutara pachikumbiro chekuti sarudzo dzechipiri kana kuti mabuy elections dziitwe zvichitevera kurambidzwa kwadzakaitwa negurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vanotyira kuti sarudzo idzi dzinogona kukonzera kupararira kwechirwere checovid-19. Chikumbiro chekuti sarudzo idzi dziitwe chakasvitswa kudare nesangano reElection Resource Center pamwe nereWelp Academy. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muERC vaSolomon Bobosibunu vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaChiwenga rinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Chakaona kuti kana tichitarisa section 158 part 3 yebumbiro remutemo yenyika yeZimbabwe inotaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa kana pachinge paita afa kana dzingwa kana abva kana pane chikonzero chipi nechipi 90 days dzinge dzangokwana. Saka izvi zvatiri kutarisa ndezvekuti zviri kutaurwa neMinistry of Health nezviri kutaurwa neboka rinoita zvesarudzo rezeki kuti sarudzo dzinogona kususpendwa kana kumbomiswa zvisi kutipa gutsikano kuti tigutsikane nenyaya yekuti bumbiro remutemo riri pachena.
Mudare gweta resangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission vatawanda kane ngoni pavanga vachipindura mubvunzo wavaMusvitu kuti chingatarisa kuti sarudzo dziitwe chii. Iyo hurumende yakavhura mapazi ose hupfumi munyika, vati kuita sarudzo dzemabuy elections kunogona kutadza kufamba zvakanaka vachiti vanhu vazhinji vanogona kutadza kunovhota nekuda kwechirwere checovid-19. Gweta reWelp Academy vatendai BT vaudzawo dare kuti kurambidzwa kuri kuitwa sarudzo idzi navachiwenga kutenga segurukota rezveutano hakuna ine zvechirwere cheCovid-19 asi kune chekuita nekutsikirira nyaya dzeutongi hwejekerere munyika. Mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo chero ipi zvayo nguva yadzinenge dzatarwa nemutungamiriri wenyika kuti dziitwe, vachiti vachatevedzera zvizere zvinenge zvaturwa nedare panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanopfuura chiuru vanyorera dare reparamende gwaro vachida kuti rikurudzire hurumende kuti ise mutemo wekuti mari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muMasvingo ishandiswe mukutenga mishina mitsva inopomba mvura sezvo iripo isiri kushanda zvakanaka. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Vagari ava vangava vachitungamirwa nesangano ravo remasvingo United Residents and Repairers Alliance kana kuti MURA vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende vaJacob Mndenda vachiti vanoita nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana pakatengwa nekuvandudza mishina inopomba mvura kudhamu reMutiri ikwi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvarerumbidzai magrupi ravanoti danho iri ndiro chete ringapedze dambudziko remvura.
Mvura ndiyo yakakosha. Maresidents ane more than 2 decades vanhu vachichema dambudziko remvura nenyaya yekuti mishini yaparara, mapaipi akugara achingobhesta. Saka dei focus yedu pari zvino yambe yatanga iri kumvura. Uye tiri kuti hongu mari yedevolution haikwani, asi kanso yakuchitsvagiridzawo dzimwe mari kana kwavanombokumbira maloni kana iyo mari yemutero inobhadharwa nevagari yoende inotutsira pamari yedevolution, dambudziko remvura risolviwe.
Vagari vanoti mari yedevolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudzwa kwemapaipi esuwezi nekugadzirwa mugwagwa, izvo zvavanoti hazvina kunyanya kukosha. Mumwe mugari akasainawo gwaro iri amai sungano zvaraibwa naashe vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe.
Saka takaona sechinhu chakananga kuti tinyorere parliamende nokurana tikati kukanzuro tiri kuda kuti mari yedevolution iende iine kuchirongwa chekugadzirisa mvura. Ivo vanoti mari yedevolution inouya iri allocated kuti itai chakati, saka havana masimba okuidivheta kuti iende kune zvemvura. Saka takanyorera parliamende taona kuti chinhu chakakosha zvikuru kuti tivaudze kuti isu savagari veMasvingo tinotarisira kuti titange dambudziko redu rokuwater augmentation, mvura yedu zvichemo zvemvura zvigadziriswe zvichipera zvachose, guta rimire zvakanaka.
Mishina iripo iyo yatembera inopomba mvura inosvika mamegaliters 30 aya anokwana vagari zviuru 45 pazuva, asi mudhorobha umu mave nevagari vanopfuura zviuru 100. Vagari 100 vanoda mamegaliters anosvika 50 pazuva. Studio 7 yapedza kubata mutauriri wedare vamundenda avo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yetsamba iyi. Nhengo yeparamende yemasvingo eBen vaJacob Nyoka Nhete vebato reMDC Alliance vati vanotsigirana nevagari vemasvingo.
Something chandinoagiria nacho, something chandinotsigira zvakanyanyisa, cause tava nemaproblems emvura nguva yakareba muguta remasvingo.
Izvi zvatsigirwawo neguguta redunhu remasvingo vaEzaka Dzamira vanovazve nhengo yeparamende mumasvingo West vari vebato reZANPL.
Hurumende yakauyisa mari dzedevolution. Mari dzedevolution idzi dzinofanira kutageta dambudziko guru riri mucommunity. Inyange zvayo isingazokwani, asi inofanira kunge ichienda ikoko kuti isimudzire nekuvandudza. Sekutaura kwandaita kuti chakakosha muupenyu hwevanhu imvura.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka, uye sekanzuro vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika ma60 million ekuAmerica kana kuti 60 million kuti paitwe chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti dambudziko remvura ripere zvachose. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. A America ninyika ziri mugungano re European Union ziri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko vachiti vakaita zvinoitwa nevanopfurukidza mwero apo ndege yenyika iyi yehondo yakamanikidza ndege yainge yakatakura vanhu ichibva kuPoland ichienda kuLithuania kuti mare muMinsk muBelarus ndokusunga mumwe mutori wenhau anoshora hurumende yavo anonzi Roman Pratafejik Belarus yainge yanyibawo kuti pane aida kubomba ndege iyi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti havana ruzivo rwekuti Iran ichatenda here kutevedzera zvakatenderanwa muchibvumirano chezvombo zvenuclear chakanyoreranwa muna 2015. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muIran vaMohammad Javid Zarif vanoti zvirango zvakatemerwa nyika yavo nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvinofanira kutanga zvabviswa vasati vatanga kuita nhaurirano. VaTrump vakabuda muchibvumirano ichi muna 2018 vachiti Iran yaichityora. Apo pasi rose riri kutarisana nezvekurwisa chirwere charura cheCOVID-19, zvimwe zvirwere zvakaita sezvemoyo zvikuru mwana vadiki zvasara zvisina ari kunyatsozvirapa, izvo zvoisa vana vakawanda munyika munjodzi huru vamwe vachifa. Chimwe chirongwa chakakanganiswa nedenda iri ndechekuenda kwevana vemuZimbabwe kuItaly kunorapwa chirwere chemaburi pamoyo. MuZimbabwe vana chiremba vanorapa chirwere chemoyo ichi vashoma zvikuru zviri kumanikidzawo vamwe vabereki vakaita sevari musangano rinonzi Brave Little Hearts kuti vashande navana chiremba vekuItaly ava kuti vana vavo varapwe. Sangano reBrave Little Hearts rakaumbwa namai Tendai Moyo vekuBulawayo avo vakashayikirwa nemwana wavo Rudo Rwashe aive nechirwere ichi. Kirimudzamiri anotipanyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane mwana akashaya ave nemakore maviri nekukundikana kunorapwa kuItaly gore rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ndi amai Angelina Manda.
Takasvika tikaniswa pawaiting list ndobva tazombodzokera futi kuAllSouths vachida kuona kuti mabuda aya avhara here. This was 2019 in December. Pataenda ndobva toti mwana wenyu ari pacritical, anotoda surgery. We were supposed to tiende kuItaly muna March but hatina kuzokwanisa kuenda kuItaly nekuti kuItaly ndokwakatanga kuita COVID. So madoctors anga akati tichakutorai after COVID. Then we lost my girl end of March.
Amai Tendai Chatikobo vanotungamirira sangano reBrave Little Hearts muHarare vati zvinhu zvakaoma kuchengeta mwana ane chirwere chemoyo ichi. Amai Chatikobo vati vakatenga chikafu nemari yakatumwa nechimwe chizvarwa chinogara kuAustralia. Arwadziwa nekutambura kuri kuita vabereki ava sezvo vasingakwanise kutenga kudya kunonzi kupiwe vana ava.
Uchichengeta mwana akadai hapana kushanda kwaume unenge ugere pamba naye nekuti vana ava vachengeteki nomunhu wese wese. Dzimwe nguva vanomira kufema, dzimwe nguva vane hasha, dzimwe nguva vanongoita zvisinganzwisisi. Saka zvinotoda mubereki kuti ange aripo anodyei, mubereki wacho anopfekei, mwana anopfekei, mwana anodyeiwo. So rubatsiro harusi kunidwa pamamedication chete, pakuvachengeta mhuri idzo dzine vana ivava panguva yavanenge vane mwana wavo kusvika awana rubatsiro.
Amai Chatikobo avo vane mwana ane makore matatu ane denda remoyo iro risingakwanisike kugadzirika vati maoperation aya aisimboitwa kuzvipatara zvehurumende zviri munyika kare, asi iko zvino hakuchina vana chiremba vakawanda vanokwanisa kuvarapa.
I would say every day pane mwana anozvarwa aine cardiac problem at each hospital in this country. Inogona kunge isiri problem yakakura stereki because anosiyana maproblem acho. Vanava vanonida maoperation, vamwe vanonida kuiswa mapacemaker kubetsera kuti mwoyo uya uendese ropa kumuviri. Izvi zvaiitika muno kare kare asi zvakazomira. So vana havanga vakubetserwa kwamutoko, waenda kwamutoko unoniswa palist koya maItalian, voona mwana uya, vaona mwana uya vanozokudza yekuti uyai nemwana tozoenda naye kuItaly vobhadhara zvose.
Amai Chatikobo vati COVID yakavhiringidza urongwa hwavo uye kuda kuzviita munyika kunodhura. Tujosevhe nyataurawo nemumwe mubereki vatatenda kati
vabatai vanoti havo vakaita rombo rakanaka sezvo mwana wavo akakwanisa kuenda kuItaly muna 2019 COVID isati yatanga.
Pisa the day takaenda kuparenya twa pataona umwe mukadzi akatanga tikagara naye pa apa bench patuza nezve Luisa Godot iri kwamutoko patenda ikoko inini nemwana patasvika then pavachisa pa list saka takazokonerwa kunzi 2 year for my service the Italians they came then patazokonerwa afterwards rachi mwana anofanira kuenda ku operation nenge kuItaly. So from there they took care of my abuse essay
vati vari kufarawo kuti mwana wavo ave kukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe vamwe vabereki vanonzi vanononoka kuendesa vana kunorapwa nekushaya ruzivo vachifunga kuti kuroiwa
amai tendai moyo
vanova vakavamba sangano reBrave Little Hearts vati kune mhando makumi mana ematenda emoyo asi denda remaburi epamoyo rakawanda munyika uyezve rinokwanisa kurapika rikakurumidzirwa nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat chiri panyanga vaudza Studio 7 kuti vana vese vanozvarwa vaine maburi aya asi anovhara pavanenge vasunungukwa asi vati pane dzimwe nguva anotadza kuvhara vanoti vana ava vanozokura vave nedambudziko rokuzarirwa nekuneta uye vasingakure vaine huremu hunoendera nemakore avo. Mukuru weAll Souls Mission Hospital Dr. Massimo Migani vati ichokwadi kuti chirongwa chokuendesa vana kuItaly kuti vanoitwa maoperation chakambomiswa asi vanotarisira kuti chinogona kusimudzirwa kupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya. Kubva muna 1985 vana vanodarika mazana mana vaenda kunorapwa kuItaly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, makundano enhambu akadzoka zvine mutsindo mukupera kwesvondo zvibodzwa zvichinaya semvura yezhizha. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Zvebodzwa makumi maviri nezvishanu zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe iyo yakasimudzira kutanga kwemakundano echibuku Super Cup nemusi wemugovera nezuro. FC Platinum ndiyo yakatungamira mukukanda zvibodzwa izvi mushure mekurirakasha wawa 6-0. Zvitatu zvezvibodzwa zvekugona kunenge kudada zvakabva kuna Rodro Chinyengetere uyo akambotora mukombe weSoccer Star of the Year kaviri asati aenda kunoedza mhanza kuSouth Africa. Asi mutambi arungotaurwa nezvake kwese kwese ndiDenver Mukamba wengezi Platinum Stars uyo akaita zvidavado uyezve nekunwisa zvibodzwa zviviri apo vakakunda Triangle 3-1. Mugoho wezvibodzwa hauna kuperera paFC Platinum nengezi asi wakawedzerwa neBlack Rhinos iyo yakanodambura Tenax 4-1 Musakuba Stadium kwaMutare. Zvikwata izvi zvakabatana mukutora mapoints ese matatu neHighlanders iyo yakarova Blauwe Chiefs 1-0 neChicken Inn iyo yakakunda Blauwe City 2-0. Cranbourne Bullets iyo ichangopinda muPremier Soccer League yakasimudzirawo mitambo yayo nemufaro nekurova Manica Diamonds 1-0. Asi Dynamos neCapes United hadzina mufaro mushure mekunge Dimbare yakaita 0-0 neHerentals nezuro uko Capes United ichipedza iri 2-2 neyadha nemusi wemugovera. Harare City yakaitawo mangange 1-1 neZPC Kariba. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano rega rega muHarare, Blauwayo, Mutare nezvishavane ndizvo zvinopinda muma quarter finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tikutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 uye zvataurwa naIshe Zvimba zvekuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vafukunurwe vanoigwa kuHeroes Acre. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro wenhau zvakare. Ishe Zvimba vanonzi vaudza mhuri yamushakabvu Robert Mugabe avo vaive mutungamiri wenyika kuti vavafukunure vanovigwa kuHeroes Acre. Asi mhuri yavamugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mugare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsingebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, kusakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sure, those have not seen the judgment, but I've read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soyengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe ngutsha.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke eThekwini khona abaye ababothwayo. So bakithi angasinga ukuthini ukuthi iZANU-PF ixolelane nathi njengebandla le-MDC.
Isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Terry Rice sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni iphose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngonhlolanja lonyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soyengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sesuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukantulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzokolo kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Sure, those have not seen the judgment, but I've read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body
Lami nguzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kaningakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe uNkosikazi Grace Mgabe, hatshi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasisoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba akalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hatshi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. UNkosikazi kaMgabe kalani lokungcwatshwa kukaMgabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepelele. Wethe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMgabe. Imuli yayisilwa yodwa njalo uChief Pepelele wayekhona kungcwatshwa uMgabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli sicela ukuthi kugejwe amathambo kaMgabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
You with the people, the reaction of the people and things like that. We want them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelele umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ubusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebheyo, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBheyishaba uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke esethebeni futhi khona abaye ababothwayo. So bakithi akazi singakuthini ukuthi iZANU PF ixolelane lathi njengebandla le-MDC kasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabontanga obhetho lecala lelade letheswa. Elethiswa licala nje lingatsho lutho elingadingi ukuthi umntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha sithi Harare njalo lakithi khona eMathebeleland South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabothwa kakhulontaza. Yibo abasengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ofinikenzela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU PF ukuvika abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU PF ulangapha emalangeni edlulileyo benza inkala lakatha yomhlangano kugcwele abantu besesalwa. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 ibandla leZANU PF, i-MDC sizama ngazo zonke izindlela ukuba sikunanzethe umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bavikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane elinto ngoba yinto ethandeke kakhulu ukuthi zasemandleni akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi bathi indaba lithi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngengaba kobulaalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isiqedi ngendlela uhulumende ngamiyanisa ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofake impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obheyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengo sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza ukuthi sengakhulile ukuthi akhulile ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lo umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathebeleland South. Sixoxela ye esefilaphusi. Isikhulumeli sebandla lezana uPF umnumzana Simon Khaya Moyo. Uhlezela ndula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla lezana uPF eziyake zikhulumele Studio 7. Zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho isenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni eCOVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kominyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo. Ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owefa Rockaway uleneni eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eye vaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubomba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni. Isithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeliyo lomkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eleZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesifudo sohlobo le-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV linge lesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe umhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilitshumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukubafinyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eleZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Kasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010 njalo lokho kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu komkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Africa, Europe lakubo Melika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye-United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthiyele Zimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngeleZimbabwe iUNICEF wokuqakathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana kumkhuhlane we-typhoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane we-typhoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yi-typhoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantu bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantu bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungakwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akulalutho esilwenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe untunga kwawuthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Siqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public health announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abantu abanengi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Sama ngusikizile mpofu.
Wenza ntuthuzile empilweni.
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga ama-3 doses every day.
Ekhaya?
Ekhaya uselwagwera.
Kunonzima ohlala lakhona empilweni.
Hayi, sihlangana lokuthi sebenzisele ukudla. Sabe nxa siya sikodinga ama-3 doses endlini yabo asintshiye kungelalutho. Kanye lokucabanga ukuthi umasitandi yabe kufuna imali yakhe irenti. So konke kunokulayo kusikhalisana.
Ubaba ungaphomi kwakho?
Hayi, ungamanyela sehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-3 doses.
Wona la?
Eh.
Ugcina abantwana?
Eh.
Sikhanya nomkhuhlane lo osuhluphile we-corona lo, wena sazivikela?
Hayi, angikazivikeli.
Kumele?
Kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona.
So uzahlatshwa la? Awesabi?
Hayi, angesabi. Ngupriti Mate.
Priti Mate, ngihlala ngani?
Emagwema.
Eh. Eh, wena kusitheleke kuyini odubo hlangana nalo empilweni?
Ake ngihlangana nalo empilweni ngokusele imali.
Sele imali. Uphila ngani manje?
Phila ngokwenza ama-piece kumsebenzi wezandla.
Kuyini ke okwenzela izandla ongakwenza wena? Ukhulumele phezulu tatwa uzo.
Yawathanya ayina yakina yakhabula yavuna. Ngiza konke nje kumasimini yajinda yonke into nje banja ngezandla.
Kunjani kodwa kuyabambeka kwethola kalumsebenzi?
Ya, ukhona kesi komile ngezindaba na le COVID.
Abantwana bangayino.
Abantwana bayi-4.
Bayi-4 abantwana.
Eh.
Ubaba wabungazi.
Ashona.
Okay, so ngumfelo kazi.
Eh.
Ngoba igcinayo nawo.
Eh, imemba igcinayo.
Bangabonke lapha.
Sala.
Na.
Ana bothe.
So, bakhala umama uthi ngiyabela wena. Abakasebenzi. Abantu bancane.
Eh.
So lokho kwathiwa umngakho sumele uthi ube ngubaba la lo mama.
Yimubaba, yimumama, yimomele ngifaka ukuze ithekelile kancane.
Ukugelela umbofu.
Ye, lusile mpofu hlala lapha ke uhlala ngasi.
Mina ngihlala empophoma.
Wenzani empophoma?
Empophoma yikho lapha engihlala khona. Lapha engikhona kathesi yikho lapha engizisilisa khona.
Usilisa ngasi?
Ngizisilisa ngokuthi ngama-piece job. Ukuthi ngikwanise lami ukuvula imindi yami.
So i-piece job uyifuna ngeyani?
Ukwazi ukuklina, ukuayina, even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo Ezra Chisa Sibanda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo yemidlalo yokuqala inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leChicken Inn leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpana Super Group 2 omabili lawa maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken Inn linqobele kulawo City nge-2-0 ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kulawo Chiefs nge-1-0. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka
ka-2019.
Ngithi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silo mdlalo onzima olandelayo ngempelaviki ezayo. Kodwa ngithokoziswe ukuba abafana batshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngesandla la kuqala lomdlalo. Kodwa ngesandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngesandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhuba kuhle kakhulu.
Iqembu lebulawayo Chiefs lizadlala lebulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity Highlanders yona eza dibana lele Chicken Inn. Amaqembu kusibasika Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields. Kusibasika Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umhlomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyada lele Cape United bebengutshingi lobhanqa 2 kathi ngomgqibelo, kwathi ngesonto eleHarare City leleze PC Kariba abengutshingi lobhanqa 1 ka-1. Kwase kuCity eleHerentals lele Dynamo Sachana azabhekana kungela eleni sekulitshayela emambuleni. Kusibasika Group 3 iqembu leBlack Rhinos lihle ziphezu kwengalane ndawonye lele Cranbourne Bullets ngemva kokuba eleRhinos litshayele iChenex nge-4 ka-1 ngomgqibelo, kwathi eleBullets linqobe leManyika Diamonds nge-1 kanyanga ngesonto. Izimbamgodi yezemba ilitshe lePlatinum yize zihle ziphezu kwengalane yesibasika Group 4 ngemva kokuba iqembu leFC Platinum libhaxabulele wawa nge-6-0, kuthi elenkeze Platinum Stars litshayele iTriangle nge-3-1. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjeni.
Hello.
Yeah, what do you want to
say? How can I help you?
We are
good at that part. Come on, you're trying to help me. I will stay cool.
ngicela wenki lolo kungakala ngiyacela hawu ntaka bazantweni ubekezelo
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Induna uZwemba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Thero Rai Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.